ZTC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatendai biti nevamwe vavo vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Hurumende inovimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu. Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo gore rapera vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Vabiti vanomiririra Harare East uye vakadzingwa nevamwe vavo vashanu. Vabiti nevamwe vavo vanoti vakadzingwa sezvo vainge voferefeta nyaya dzeuori dzinobata vamwe vakuru muhurumende. Vari kuda kuendeswa kumatare vanosanganisa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda vange vachitsika madziro kuti vatanhatu ava vadzokere mudare iri. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamudenda kuti tinzwe divi ravo, asi pavakambotaura nestudio 7 vamudenda vakati vainge vakamirira kunzwa kubva kumatare vasati vadzora nhengo idzi mudare reparamende. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata umwe wevakadzingwa vaWilias Madzimure.
Ya, chaitirwa zvinhu izvi unovheriwo kuti mazuva atakaburitswa inini navabiti takanga tiri kupublic accounts. Takanga tine nyaya dzanga dzichipisa zvikuru dzatanga tichiita mazuva iwayo. Dzimwe dzavakazoti mazuva atangobuda mamwe mareports akatozoprepewa nenguva iyi isingasimbosevenzi parliament zvakafanana nenguva dzezororo kuti vaprepare mareports vapedze sisati tadzoka kuti zvakanyanya kuipa mumareports imomo zvisanyorwa. Takanga tine nyaya dzakafanana nedzokudema dziya dziya dzemagetsi anodhura akaitwa emainjini edhiziri zvichidhura kudarika kutenga magetsi kubva kunze. Takanga tine nyaya dzecommand agriculture.
Zvii zvamanga muri kuongorora apa?
Dzemabhiliyoni asingazvikwani kwakaendana nhasi. Takanga tine nyaya dzakawanda dzatakanga tichitaura nezvadzo kuti tibatsire nyika kuti corruption isaita, nenyaya dzakafanana nedze ava vanongotaurwa vana vatagwirei ava nemakambani avo. Papa nenyaya dzakawanda. But papa nyaya futi dzakanga dziripo dzokuamenda constitution. Dzimwe dzacho dzaingoda kuti a seasoned member of parliament angoraiza maissues eprocedural nature chaiwo kuti zvinhu zvisaenda kumberi. Saka vanga vachizviziva zvavaida kuita, vaida kubvisa vanhu muparliament kuti parliament isashanda zvakanaka. Ndo zvavakanga vachiita.
Muchaita sei kuna avo vakakudzivisai?
Kune vakanga vakatidzivisa kuti tisaita basa, tichaonavo nezvokuita navo kana vakasenzeswa vacho kuti unongonyora tsamba uchizvizivewo pachako kuti panapa ndiri kureva nhema. Zvandiri kuita izvi hazvisi pamutemo, tichaonavo kuti tichaita sei nekufamba kwenguva. But kufunga kwangu ndekwekuti muZimbabwe hatifaniri kuregedza vanhu vachiita zvokutamba nomutemo kusvika pakadaro. Kana munhu akanganisira mumwe kusvika pakadaro, aiwa, anenge akanganisirwa anofanirwa kungoonawo zvinoitwa pamutemo kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yakanga iripo imwe ndeyekuti alliance yaifanirwa kuparara.
Ine chinangwa chii?
Vaida kuti vanhu pange pane kusafunga kwakanaka, mbonga mupopoto mubato rese. Ndo zvakanga zviripo. Panguva iyoyo hapana mumwe munhu aigona kuti muparamende asimudze muromo wokuti pataka pina mparlamendi panga pasina MDCT asikana pa wakunzi pa wanema MDCT members ye parlamendi atowa nda kudaro iko musuwa taka nda kunomination taka nominatewa tichindi tu MDC alliance zinombo gune kachiruzi na nasi the question that must be asked kutijiga guna se kutimunu according to electoral act munu anonzi anopinzwa mu parliament ne party no mu sponsor achipinda mu parliament inova ndiye no musainira mapepa asiko zvinopa kuti vanhu vakadaro havasimu mu parliament pava nevamwe vasina kavasainira
makanzi ne supreme court mudzokere kudare reparliament asi izvi hazvina kutambirwa navamudenda kaenda kudare high court zvakare kuti sarudzo dzisaitwe munzvimbo dzamunomiririra rakati kudii nezuro iro dare repamusoro iri re high court
dare repamusoro iratinzira zvanga zvakataurwa na justice mafusire kudhara kuti isu tiri nhengo dzedare reparamende akanyora tsamba kuti tibude haikwanisa kunga akanyora tsamba yacho speaker haifaunga akaverenga tsamba yacho uye hatifaunge tatichiri kurambidzwa kupinda mudare kusvika iko zvino saka pakazotaura president musi wa5 vachitaura kuti kuchaita maelections havafaunge vakataura vachidoma zvigaro zvichakwikwidzwa zvichisanganisira zvedu isusu zvitanhatu izvi zvigaro zvanga zviine vanhu panguva yakataura purezidendi iyoyo nokuti dare rakanga ratotaura kare saka ndozvatsinidzirwa nedare uye dare razotsinidzira richiti kunyange pane anoda kukwikwidza angandokwikwidza zvake but hazvisizvo zvichatadzisa kuti tinge tiri mudare rehurumende nokuti zvokuratidzika kwazvo hapana chingakwikwidzwa nokuda kwokuti hapana zvechokwadi chinhu chinganzi chingade kugadziriswa
vawelias madzimure vanomirira kambuzuma mudare reparamende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Magweta yevagari veArlington Estates padyo neHarare eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuru akapa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti mazuva maviri ekuti vavimbise vagari kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichipunza dzimba dzavanogara vamuguti vanoti dzimba idzi dzinofanirwa kupunzwa sezvo dzichikanganisa kushanda kwenhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vaudza Studio 7 kuti dzimba dziri munzvimbo iyi dzakavakwa zviri pamutemo tabata vamafunda kuti vatiudze zvizhinji
sezvanyorwa nebepa nawo reHerald nemusi wa 25 January 2022 pakabudiswa story kauti nyaya yakairi pa front page by Herald newspaper waguti wachikotwa kana wachitaura mashoko ekuti hurumende ichazengeri neurongo wakuda kuputsa dzimba dzevagari vekuArlington Estates uko kunova kudhuze nekuHarare International Airport neimwe sebabu iri kwenonzi retreat yakakomberedza airport iyoyo saka izvi vari kuti wakagara panzvimbo yezvisiri na mvumo nokuti wakagara munzvimbo ine indafia kana red zone ine indafia neHarare International Airport or yakunzi Robert Mugabe International Airport saka nokudaro takatsvagwawo nevagari vekuArlington Estates ndo wakabata magweta ezimbabwe Lawyers for Human Rights zvamunozivawo kuti kana pane nyadzi nekumbonyekedzwa kuchorwa kwekodzero dzevanhu takanangana neizvozvo izvi vari kuchema kuti maproperty rights avo akachengetedzwa mubumbiro muconstitution yezimbabwe kunyanyanyanya musection 71 of the constitution akuchida kuchorwa nemashoko iwawo kana nematreso nemaplans ekuda kuita demolish kuputsa dzimba dzavo
inini semagweta matora danho ripi uye nemhaka yei
koma tinashe chinopfukutwa ndivo vari kubatsira vagari kuArlington Estates wakanyora gwaro tsamba musi wa25 ndira iwowo vachitonyorera vamuguti vachipokana nemashoko avo vapewa mainstructures avo kubva kuvagari vachiti zvabuda kuita izvo hazvisi pamutemo hazvibvumidzwi mazuva ana akupiwa gari ava vane matsamba avo akazvikwanira ekuvaka dzimba dzawaka waka watorine ni matahito didzi zwa zwa mugwara wa shitora watu wano matamba wana wakato bao kune wano wakawanda wanda wakawapa mfumo authority kutu wawake dzimba dzawuska zipere saka wachino mfukuta wapa wa mkuti ma awa nukwana 48 hours ndoza tingati mazwa mairi zawaru kuti a tukukumbira kuti mupe chisungo chekuti izvi hamusi kuzozviita nekuti zvinhu zvavavhiringidza vagari vava
vamafunda chii chamunotarisira uye rini
semazibabulo yasfemi raisi takatomirira kuti tinzwe kuti wamukuti wachaita sose zvataurwa zvakumbirwa nevagari vekuAllington Estates ivava kuti vape chisungo undertaking muchirongo yekuti handisi kuzozoita zvandabuda ndichitaura zvakandanyoka zvabuda zvichinyohwa nebepanhau reHerald saka parizvino takamirira kuti pachaita compliance nechinyi netsamba yanyorerwa wamukuti kuti zvino wagara mune zvakanaka
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7 bepanhau ranhasi reHerald rinoti gurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe vati hurumende inoda kuzivisa veruzhinji kuti hapana dzimba dzichapunzwa Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane gumi nevatanhatu 5,316 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatanhatu 228,776 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vaive mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu 4,248,300 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvinomwe nevaviri 3,277,002 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitanhatu zvine mazana manomwe nevanomwe 46,707 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Bazi reUnited Nations Human Rights Council rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kunoitwa nenhengo dzeUnited Nations reUniversal Periodic Review Working Group nhasi riri kuongorora Zimbabwe kuona zvayakaita mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mumakore mashanu apfuura Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakapedzisira kuongororwa makore mashanu apfuura. Tabata Dr. Kika kuti vatiudze zvizhinji.
Musangano uri kuitwa zuva ranhasi kuGeneva kunyika yeSwitzerland ndewe United Nations Human Rights Council yatinoti iyo Universal Periodic Review. Apo nyika dzimwe dzinenge dzichiongorora Zimbabwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kwainoita yatiri kuti third cycle review. Pa 5 years dzega dzega nyika neimwe neimwe nhengo yeUnited Nations inotarisirwa kuti inge ichiongororwa nedzimwe nyika kuti iri kuita mabasa akadini kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe yakaita assessment yayo muna 2011 ikaita zvekare muna 2016 pari zvino tapedza dzimwe 5 years saka taakuita yatinoti third cycle.
Dr. Kika, ndiani achapinda mumusangano uyu?
Musangano uyu uchange uchipindwa nehurumende yeZimbabwe yakamirirwa na Minister of Justice vedu va Ziyambi Ziyambi pamwe chete nedzimwe nyika dzino foma yatinoti Universal Periodic Review Working Group. Saka dzichange dziri nyika dzichange dzine vamiriri vadzo vachinzwa zvizere kubva kune Zimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iri kuitei kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu, vachiisawo zvekare mibvunzo yavainayo kuhurumende yeZimbabwe.
Zvinobuda mumusangano uyu zvichaitwa sei nazvo?
Zvinobuda musarudzo mumusangano uyu ndoo watinoti marecommendations zvinenge zvawanikwa nenyika idzi dzichange dzichiita review. Zvinotarisirwa kuti nyika yeZimbabwe inge ichiita, inge ichizadzikisa kana kuti inge ichiteedzera kuti tiwedzere kuchengetedza kwatinoita senyika kodzero dzevanhu, pamwe chete nekuteedzera bumbiro redu remutemo, pamwe chete nekuteedzera mahuman rights commitments kana kuti maobligations edu awanowanika mumatreaty yeUnited Nations nemamwewo zvekare mainternational treaties and conventions.
Dr. Kika, munotarisirei panopera musangano uyu?
Tinotarisira kuti panopera musangano uyu marecommendations awa anenge ava pachena, zvichiita kuti isuo masangano akazvimirira ega hurumende yeZimbabwe nevamwe vange vachiziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutarisirwa kuita zvipi kusadzikisa kodzero dzevanhu.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare ne Studio 7. Vasungwa vari mumajeri vanonzi vamire kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raengesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero arizivishe avo vakange vakavharirwa mujeri kwemwedzi gumi nemumwe vakaudza Studio 7 kuti vanhu vose vanofanirwa kupiwa kodzero dzekuvhota sezvinotaurwa nebumbiro remutemo.
Ichikaenda chaizvo chekukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa, so tingori mutirongo, nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuona vari mutirongo dzekuti vanyorosewo kuvhota vavhote. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze, kuna vakutozanyorosa kufuira kuti havana zvitu. Tikaenda kuna na Gwadha, kuna na Plawai, kuna na Plamt, kune vanhu vakaurwa nedambudziko rekukuraundi vabereki vakafa, vanhu vacho vakasara havana kuwana mukana kuti vanyorese vavaone zvitupa, nemhaka yekuti pachitupa panenge pachidiwa mai nababa kuti vange vari kuwana zvitupa zvavo. Manje kana vasipo panofanira kunge pane madirect certificates, ende kusvikaanoisa kwaurwa nekukuraundi havana madirect certificates, nekuti hurumende haisi kubvuma kuti yakapara mhosva iyi yekuuraya vanhu vazhinji vavanhu. Saka madirect certificates hapana painyorwa kunzi chikonzero chakaita kuti vanhu vafe ikukuraundi genocide. Saka vana vacho nevazukuru vacho nichi havana zvitupa, havakwanisi kuti vanzanyorosa kuvhota.
Saka muri kukurudzira kuti paitwei uye nani naiva ruzivishe
isi tunu zvikwani kuwana vanhu vari mutirongo havana hapana patakambonzwa isusu Zimbabwe Electoral Commission ichiikuinda kumajeri kunoti vanhu vanyorese kuvhota, hapana patakambonzwa zvichinzwa nomumajeri vavhota.
Vasungwa vanobvumidzwa kuvhota here?
Bumbiro remutemo riri pachena kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chinenge chasvika zera re18 years, zera rekuti akwanise kunge munhu achinyorosa kuvhota uye nekuvhota ane kodzero rekuvhota asati unosvitika. Ndiri kukurudzira veruzhinji kuti avo vari mumatirongo vanofanira kuti tifanira kuti tivataurirewo sezvo vakazogoma uyo aonekwa ari vanofanira kuwanawo kodzero kuti vanyorese kuvhota.
Avo vange vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro, Zimbabwe Electoral Commission yakaudza Studio 7 kuti haikwanisi kuvhotesa vanhu mumajeri nekuti mutemo uripo haubvumidze, asi ichitiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana vabvumidzwa nemutemo kuita izvi. Bato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 Gurume gore rino, sezvo richiri kubva mukupatsanurana nerimwe bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari ivo mutauriri webato iri pari zvino vanthando ndlovu vanoti nekuda kwaizvozvo bato ravo ranga risina kugadzirira zvakakwana kuti rikwikwidze musarudzo idzi
sekutaura kwakaita president weMDCT Dr. Thokozani Khuphe nechishanu vachitaura nevatori venhau bato reMDC harisi kupinda kana kukukita mumabyelections ari kuuya
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti bato renyu risakwikwidza mumabyelections iwaya
sekutaura kwakaitwa nemutungamiri webato achitaura nevatori venhau nemusuwo wechishanu akavaudza kuti sezvo bato richangobva kupatsanyurana takange tisina kugadzirira kupinda mumabyelections ari kuuya
vatsigiri vebato renyu vanotambira sei danho irori ratorwa nebato renyu remdct rekusakwikwidza musarudzo dzemabyelection idzodzi tichiona kuti vamwe vanogona kunge vanga vakatotarisira kuti vachakwikwidza musarudzo idzodzi
nemamiriro akaita zvinhu vatsigiri vetu kwese kwese muzimbabwe vari kufara vari kunzwa manyukunyuku kuti vakurudzire vamwe vanhu kuti varejiste kuti tivhote neuwandu hwedu gore rinouya saka this thing yekuti we are not participating in the upcoming by-elections is not going to disturb us at all
panyaya yenhengo dzeparamende zvakamira sei kana iwo Dr. Khuphe achindo mutungamiri webato zvinoreva kuti ndo vanenge vaine chekuita nenhengo dzebato remdct dziri muparamende pakamirawo sei ipapo
Dr. Khuphe akayambira parliament neminister of justice kuti vaite zvakanaka vaite fairness pakutonga nyaya iyi akaudza the speaker of parliament kuti nyaya iri kuitika kumdct inofanana nenyaya yakaitika muna 2005 kuti mapoka emdct akatsemuka pakati pakati ende hakuna kumbozvira kwarekodwa anyone from parliament because akange ari mafactions of the same party naizvozvo akayambira speaker of parliament vamudhinda neminister of justice yaziyambiziyambi kuti paite fairness kutonga nyaya iyi kuti unofanira kuti usave nemp kana center or councillor anorekodwa kuparliament or senate because ari kupoka iri kana poka iro akayambira minister of justice vaziyambiziyambi kuti paite fairness pakudistributa mari yelocal finances akayambira iye uyezve minister of local government vachivai mwoyo kuti vaite fairness kumarecords kuti asavhise macouncillors ari kusapota Dr. Khuphe kana macouncillors ari kusapota rimwe boka rituku remdct saka ndizvozvo zvichaitika ndovimba kuti maogas of state achadambira yambiro ya Dr. Khuphe
zvakanaka chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari mutauriri webato iri pari zvino vamuthando ndlovu vari parunhare kubhulawayo najonga kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 apo mureshei vashamarari vese Studio 7 aiwa tinotenda nebasa renyu ndine mufaro mukuru chaiwo nezvakaitwa naPresident Chamisa neutungamiri hwavo ekuchinja zita kwavakaita zvaratidza kuti ndipresident wevanhu president anorwira kudzoredze vanhu president anoda zvide zvevanhu asinei nezvekurwisana nezvezvigaro vana Khuphe tinozvizivana namonzura kuti vari kushandiswa nezano kuita kwavo kuti varwise zvido zvevanhu saka ndafara chai chaizvo chiona vachamisa kuti vasiyana nezita vasiyana zvisine kala chese chinoendera nemdc vasiyana nacho ndo zvinoratidza kuti munhu wevanhu munhu anoda zvido zvevanhu saka ndinofara chaizvo dai tangovhotirepo kwana vachamisa ipapo muzimbabwe yaziva kuti chamisa ndiye ega anorwira kudzidzi vanhu vana monzo ravanhu varoshandiswa nezano usika muchiona vachifamba nemasoja nemapurisa mapurisa ari kudivi kwezano saka kwana vachifamba nemapurisa nemasoja zvava kuti uri wezanu pf iri muri kuti pakimbara
mangwana kana kana mukomajonga kana mina mukomablessings solo haati chifara au zvakanyanyisisa nesita rachinjwa resita rebato rachinjwa tinofara tinofara zvikuru tinoti haata tumira 2023 president vapinde pachigaro dumende zano imbozorora kuti haa yakona kutungamirira nyika ichi vamonzora mapapi president we atirazi batere ngiri pi MDC alliance here kana kuti MDC team
chamisa vachamisa tokutendai danho ramaita magona nokuti kune vamwe vanhu vanoita zvichavavona vachadzimira manje izvozvi zvamatoita danho irori bondera vachabondera saka magona nokuti zita renyu futi ramati pairi tinorifarira pakuti rinopinza zita rokuti nesuwo tirimowo pane zvematongerwo enyika vana vezimbabwe macitizens ezimbabwe saka tarifaririra izvozvo kuti zita renyu rine chokuita nesu kureva kuti zimbabwe tisu tose kwete vamwe vachisara
ndini mbuya mberi ndiri kuda kutenda chamisa ndafara nokupinda kwaaita zita nokuti zvazvichitotinetsawo namunzura uyu kuti anoda zita rinonzi alliance iro risiri rake wakamboti MDCT ndo yake zvino akuti futi MDC alliance ndo yake handizvisisi kuti ipapo pakanga pakatiomera nokuti taiti tiri kuvhota tichivhotera vedu kandi tiri kuvhotera munzura waizopinda futoti MDC alliance ndeyangu saka vanhu vavava vari ipapa ndakuvadzinga futi zvotinetsa saka ndafara chamisa uye ndafara zvokufara zviya
ndinomukwazisai mose vashamarari repastudio 7 inini ndinoda kutenda chaizvo nezvakaitwa nemukomana zvokuchinja zita rekuti MDC alliance zvinda mu3c ndinotenda chaizvo kuti zvazvanetsa kuti zita raroita sekuti ndo rinodiwa nevanhu izvo vanhu vanoda uchenjeri huri mupati neshanduko iri kuuya nepati handiti maona saka ndiri kuti hai nemamiriro azvaita izvi mumwe nemumwe wakumira nezvake mumwe nemumwe wakumira nezvake muna 2023 mumwe nemumwe unenge wakumira nedzake manje apa ane vanhu nechange anichimira nevake asinawo vanhu change achingozoona kuti aiwa ko inini ndachingori munhu ndasinini naanombotondisapota saka zvinotendwa zvichaizvo zvaitika zvokuchinja zita zvinotendwa chaizvo saka handei kwakuenda kukenani kuna 2023 tione kuti mumwe nomwe unondomira nedzipi mumwe nomwe unondomira nevapi
musi unonzwi kwayangu audio pastudio 7 zviri nguva izvi zvayapera mvura inofanira kuti nayo bhosi ina njamo yazonzungisisa unotonzwa kuti munhu achiita kuti ndini ndiri pakati ka unonzwa audio yako nanonzwa kana the whole week monday to friday iwe unenge watone 4 years uchingosenda maudio aisi yakanzwikwa pastudio 7 ndachambozva kuti manje problem yacho ndekuchienda katona vamwe uchaziva kuti zvinoda kubhadharwa here kuti munhu audio yako inzwikwo pastudio 7 zvinoda kubhadharwa ingotudza ichibhadhara tiitwo mumbonzwo pfungwo dzedodwe tane makore tanonoka wande chiko uori here ndachambonzwisisei
idzoro dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera aiwa vateereri hatibhadharisi kuti tishandise maaudio enyu uye hapana zveuori zviri kuitwa asi sekutaura kwandinogara ndichiita pachirongwa chino itai maaudio enyu mapfupi asingatuki vamwe asi zvikuru ndezvekuti muite mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawanda zvikuru ko vanhukadzi muri kupiko tinoda kunzwa zvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vatendabiti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare hurumende inoimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu
Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichipfaidzo dzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC, ndichiti mosvera zvakanaka.